Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi basimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unodi basimba.
Kana ndaka neta,
iti tata kufama, imi mwari makanaka, unodi basimba.
Makadini vatereri ndi tanuno kawande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Nasi ndina mufundisi Forbes Matonga kuti vatiudze kuti nekunamata kuna mwari wavo kunoita vanhu veZimbabwe sei matambudziko avo achiita sokuramba chiwanda. Vanhu voita sei mufundisi Matonga?
Makadi vahwande, ndoda kukutendai mandibvunza mubvunzo inogozha munguva yekuremerwa kwenyika yedu yeZimbabwe. Asi ndisati ndapindura mubvunzo mumwe nemumwe, ndaingada kuti vateereri vanzwe kutaura kwamuprofita Jeremiah akambosanganawo nenguva inogozha kana kuti inorema senguva yatiinayo, kunyanya mubhuku rake rinonzi Shungu dzaJeremiah. Imomo ndimo maanopindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge Mwari vasingapindure minamato panguva yekuremerwa nekurwadziwa. Ndiri kuda kuti kuvateereri vagozoverenga bhuku raLamentations kana kuti Shungu dzaJeremiah rose zvaro rinova rinotibatsira mukupindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge hapana donhodzo iyo Zimbabwe iri nyika yevanhu vari vatengi. Vadikani, ndoo zvinoita Mwari. Dai kuri kunzi takafamba nevana veIjipita makore makumi mana vakanga vari murenje, munoona kuti ndiyo mibvunzo yavakanga vainayo zvichiita sekunge kutodzokera kuIjipita kwavanani pane kuenda kunyika yechipikirwa, nyika yeKenani.
Saka minduro yenyu ndeyekuti?
Minduro yangu ndeyekuti tisanete, Mwari havana kutikanganwa. Kana dai zvinhu zvikarema, Mwari havakanganwi vanhu vanovimba nezita ravo. Mwari havakanganwi vanhu vanonamata zita rake.
Mwari anoteerera minamato yevanhu vake here?
Mwari vanoteerera minamato, Mwari vanoteerera minamato, asi mhinduro yaMwari haienderaniba nekufunga kwedu. Pamwe kunyarara kwaMwari imhinduro, pamwe kurwadziwa kwedu imhinduro yaMwari. Saka chinenge chichiitika ndechekuti isu ndisu tinenge tisiri kuona kupindura kwake, asi iye Mwari vanenge vachipindura. Saka izvozvo izvi kune vari kunamata, Mwari vari kupindura. Zvatiri kuita go through izvozvo zvine mhinduro yaMwari. Vari vaziso rerudairo vanoona kuti Mwari vari kutii mukunyarara kwavo kana mukusaita sekunge vari kupindura.
Tingabvuma sei kuti minamato yedu iri kusvika uye iri kupindurwa?
Chinoratidza kuti minamato inokosha ndichocho chekuti dai maitarisa izvozvi muchiona kuita murakatira kuri kuita vanhu neCOVID-19, muchitarisa imi maconditions ane zvipatara zvedu zvemuZimbabwe, muchitarisa imi kuramwa mabasa kwaita vana chiremba, vana mukoti nhavo vose vari kusevenza muzvipatara, asi moona kuti zvakadaro recovery rate yemaZimbabweans, it's an amazing story. Muchienzanisana na South Africa vane zvese, hakuna chinga explain why zvinhu zviri kudaro muZimbabwe kunze kwekuti ndiMwari vari kupindura. Iwayo masainzi ekuti vanhu verudairo vanofanira kutenda kuti Mwari vari kumira nesu senyika. Saka tinofunga kuti iwayaya mapudzi eminamato zviratidzo zvekuti minamato iri kubuda. Mukatarisa zvekare nyaya yenzara iri munyika, nzara plus COVID, asi muchitarisa death rate zedu so far hakuna kwatingaendese mbiri, asi kuti tinotenda Mwari.
Patinenge tiri mumatambudziko tinowanzo kuti mhinduro yaMwari inononoka. Mufundisi Matonga, munoti kune avo vedu vanoti mhinduro yaMwari inononoka?
Mhinduro yaMwari hainonoke, asi zvatinoda isu pamwe ndozvinoita sezvinononoka kuzanziswa naMwari. But Mwari wakateerera nguva dzese, sekutaura kwandaita pamusoro, kunyarara kwaMwari imhinduro, kuramba tiri mumatambudziko imhinduro. Asi isu ndisu tisingaone semhinduro nekuti tagara tiine zvatiri kuda mumusoro medu. So Mwari wari kutipindura. Saka evidence yekuti Mwari wari kutipindura panguva yatiri kurarama is the amazing story yekuti we are much much better in terms of my death toll ne recovery process yedu mudenda iri isu tisina chikafu isu tisina vana chiremba for me that's an indicator yekuti Mwari wanoda nyika yedu yeZimbabwe
munoti kuvanhu vari kutambudzika vave kora moyo
zvatoda kuti titaure kuvanhu vari kutambudzika ndezvizvi pane rutivi runoitwa nevanhu pane rutivi runoitwa namwari Mwari havaitire vanhu zvatinofanira kuita pachedu. For example, ipasa redu kuvhotera watungamiriri wakanaka harisi basa ramwari. So kana tapuwa mukana wekuti ngativhotei, voterai vanhu kwete makatarisa bato raanobva, asi makatarisa kuti munhu uyu anokwanisa here. Saka isu tinofunga kuti ndo chekutanga chekuti pane zvatinofanira kuita. Saka tikaramba totarisira kuna Mwari kuti Mwari ngaaite rutivi rwake. Isu tisiri kuita rutivi rwedu rwatinofanira kuita semacitizens eZimbabwe. Hakuna kwatinoenda. Mukunetseka kwedu ngatiregei kukanganwa kuti tine bandiko rezvatinofanira kuita kuti zvinhu zvedu zvimire zvakanaka. Mwari havauye kutidyarira muriwo mugarden. Mwari havauye kutisakurira muminda medu. Iroro ibasa redu. Let's do what we should do and wait for God to do what God can do.
Aiwa mashoko makuru ekurudziro kuvanhu veZimbabwe anobva kuna mufundisi Forbes Matonga. Ndinoda kukutendai chaizvo nemashoko enyu.
Mazvita wawande ndiri kufunga kuti izvi zvichabatsira vanhu vedu vemuZimbabwe. As we go on, hatipererwe netariro, hatipererwe nesimba, zvese zvichatinakira. Mazvita.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya.
Thank you.